Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechitatu 16 mbudzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chakangoitika ndechekuti zvichemo zvavo zvokuti vatongwe vachibva kunzi ndizvo zvakangosiyaniswa chete kuti vasikala vachaita chavo chichemo vakazvimirira vari voga, vasitole voitawo chavo chichemo vakazvimirira vari voga.
Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri vebato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupihwa mukana wekubisa mari yechibatiso.
MaRTGS ari kuramba achierodwa pari zvino izvi ambostabilizer zvavo, but mukatarisa zvinotengwa manje vana muzvina bhizimisi havasi kurijusa maprizes avo, ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control.
Zimbabwe Federation of Trade Unions inokurudzira hurumende nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri vebato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupihwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Vatsigiri veCCC ava pamwe chete navaJob Scaler navaGodfrey Stole vari kupomerwa mhosva yokukonza mhirizhonga. Vachinyora paTwitter pavo, vaChamisa vanotenda magweta anomirira vanhu ava vachitivo vaSikala vanofanirwa kubudiswa mujeri sezvakaitwa vamwe. Tabata vaJeremiah Bhamu kuti tinzwe mamiriro yakaita nyaya iyi.
Nezoro takapinda mudare navaSikala, nyaya yavo yaifanira kutanga kutongwa muzvaro nezuro, asi hazvina kuzofamba sedaro kuda kwekuti gweta rave kumirira vaStole rakanga risina kupiwa mapepa akakwana ane chekuita nemhosva iyi. Nokudaro vakazokumbira dare kuti vapiwe mukana wekuti vaongorore mapepa avanga vapiwa, nyaya iyi yozodzoka yotongwa. Saka nyaya yakabva yapfuudzwa mberi kusvika musi wa24 November ndo patichapinda mudare kuti nyaya iyi izotongwa. Pari zvino takamirira kuti 24 November asvike. Takaisa chichemo pamberi pedare chekuti vaSikala vachitongwawo vachibva kunzi sezvaita mumwe wavari kutongwa naye vaStole, zvakare nevamwe vakasungwirwa nyaya idzi dzekunyatsime vose vakapiwa mukana wekuti vatongwa chibva kunze. Angosara ndivaSikala voga. Chichemo ichi zvachave pamberi pedare, dare rati richazoda kunzwa kukakavara kuchaita magweta pamusoro pechichemo ichi nemusi wechishanu 18 November robva razogura mutongo kubva ipapo.
Chii chakakonzera kuti vaStole navaSikala vapatanidzwe panyaya iyi?
Havana kupatsanurwa vachiri panyaya iyi vari vese pamwe chete. Chakangoitika ndechekuti zvichemo zvavo zvokuti vatongwe vachibva kunzi ndizvo zvakangosiyaniswa chete kuti vaSikala vachaita chavo chichemo vakazvimirira vari voga, vaStole voitawo chavo chichemo vakazvimirira vari voga, asi nyaya inoramba iri nyaya imwe chete, vachitongwa pamwe chete.
Tinoona kuti vaStole nevamwe venyatsime vanga vari mujere vakapiwa mukana wekubisa mari yechibatiso asi vasikala vari kungorambirwa nazvino wese pangave nechikonzero here chepasi pomutemo yekuti zvinhu zvakadai zviitike
chikonzero chaicho chiri pamutemo hatisi kuchiona chinosakisa kuti vanyimwe bheyo nekuti mutemo uripo pachezvawo unototi munhu haafaniri kugariswa mutirongo kufanana nemunhu ave kutopika mhosva iye asati atongwa ndosaka mutemo uchiti nyaya kana ichinge yangopinda mudare ngaitongwe nekukasira kuitira kuti vanhu vasagare mujeri kwenguva yakarebesa vasati vatongwa
vakadini vasikala utano hwavo hwakadii
utano hwavo hwakasimba zvakare vanotaridza kuti vachiri vakagwinya hongova netariro yekuti vachimbodzokera kundosangana nemhuri yavo vapiwewo zvakare mukana unongopiwa mumwe munhu wese wemuzimbabwe wekuti vatonge vachiva kunze asi kunyange zvakadaro vanotaridza kuti vachiri vakagwinya zvakare vachine ushingi hwavagara vainawo
avo vange vari rimwe remagweta vanomirira vajob sikala navagodfrey stole vari parunare kuHarare nestudio 7 Mumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi veZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU uri kukurudzira hurumende pamwe nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Zimbabwe Federation of Trade Unions inoti kuvabhadhara nemadhora emunyika kunoita kuti varasikirwe neuremu hwemari dzavo. Munyori mukuru weZFTU vaKenyas Shamuyarira vanoti nekuda kwekuderera kwesimba redhora remunyika richienzaniswa nedhora reAmerica, mushandi akatambiriswa bhonasi yake iri kumadhora emunyika haazooni kukosha kwedikita rake. Vashandi vakawanda vari kutarisirwa kutambiriswa mabhonasi avo kutanga mwedzi uno, uye hurumende yakatozivisa kuti ichange ichibhadhara vashandi vayo mabhonasi avo. Pamusoro pezvo, vopiwa $200 emadhora ekuAmerica sebhonasi inobva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navashamuyarira pamusoro penyaya iyi.
Both private neku hurumende neku public sector dai vanhu vaedza nepose pavanogona kuti vatendewo vashandi nema USD
sei madaro vashamuyarira
nekuti ma RTGS ari kuramba achierodwa parizvino izvi ambo stabilizer zvavo but mukatarisa zvinotengwa manje vana muzvina bhizimisi havasi kureducer maprices avo ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control and zviri kuita kuti nyangwe dai mushanda akatambira mari ingave yakawedzerwa zvakadii anonosangana aine nhange mutange yemaprices atingati empengo aya. So ndo zviri kuita kuti tisanyatsotarisana nekuwana pundutso sevashandi vari muprivate nevari kupublic sector.
Iyo mari yebhonasi ichine chiremera chayo here chekare?
Right, tikange totaura mari dziri kuwanikwa dzemabhonasi nevashandi, chiremerera chadzo chiri pakati nepakati, chiri mumuzeke muzeke nekuda kwekuti vamwe vashandi havasi kuiwana yese at one go, yatingati kuipiwa kamwe chete 100% bonus yavo, iri kupiwa in staggered phases. Saka nekuda kwekuti vazhinji vachona havasi kuiwana zvekare iri muma USD zvikuru sei kuprivate sector, iri kuuya iri kuma RTGS. Saka dzimwe nguva inozoyaya irodwa nemabankrupt charges, zvinoita kuti iwanikwe isina simba rekuti iwanise mushandi zvaangave neshuwiro yazvo kumhuri yake nekwaariye semunhu anenge asevenza kwegore rese achida kuwana upundutso.
Ko, kuvashandi vehurumende?
Kana vari vashandi vemuhurumende, takanzwa kuti minister vefinance vakadispatcha kuti vapiwe ma 100% in USD, but mari iyoyo vari kuipiwa zvekare iri mumafases. Tikawanzwa zvekare kuti His Excellency President ED Mnangagwa vakavapa an extra allowance yekuwedzera pamabonus iwayo. Saka nekuda kwekuti haisi kungoya iri kamwe chete zvinoita kuti isave neudzamu hwainofanira kuti inge ichipa kumushandi agowanawo kupembedza rifa rake raapedza kwegore rese achiita. Asi zvakadaro tinongotenda kuti vagona kupiwa ngavapiwe, nekuti nyaya dzemabhonasi hadzisi dzekuti tingati isusu mungazoendesana kumatare edzimhosva kana kudii. Kana mapiwa motambira, asi kana wapa ibva wangopa uchiziva kuti wapa. Haigona kupa uchiita zvechinyebunyebu kuti nobvokupai ndozokupa apo. Zvinoita kuti chiremera chachona chechinangwa chekupa munhu bhonasi chekutenda kwacho chisazonyatsobuda maringe nezvatinenge takatarisira sevashandi.
Munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenneth Shamiarira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rakazvimirira reZimbabwe Women Against Corruption Trust rinoti vanhukadzi nevasikana ndivo vanonyanya kutambudzwa neuori huri kuitwa munyika pamusoro pemabasa avanotarisana nawo. Zimbabwe Women Against Corruption Trust inoti hurumende inofanirwa kubatsira mukuona kuti vanhukadzi vanokwanisa kumhangara nyaya dzeuori vasingazikanwi kuti hurumende igoongorora. Mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust muzvare Sandra Matendere vanoti mabasa anoitwa nevanhukadzi ndiwo anoita kuti vasangane nezveuori kupfuura vanhurume, vachiti madzimai anobvisiswa mari yechioko muhomwe kumakiriniki, kuzvipatara, kuzvikoro vachitsvaga nzvimbo yevana vechikoro, kwavanotsvakwa mvura, kwavanotora magwaro ekuzvarwa kwevana nekuzvipatara, uko vanoti vave kubvisiswa mari yechioko muhomwe kuti vabatsirwe kuzvara vana vavo. Muzvare Matendere vanoti madzimai vanotya kutaura mari dzavanobvisiswa nekuti vanenge vachida kubetserwa uye vachitya kumhangarira vanhu vanobhadharisa mari dzechioko muhomwe. Sangano iri rinokurudzira hurumende kuti ibatsire mukuti madzimai akwanise kumhangara nyaya idzi nenzira isingavapinzi mungozi, asiwo hurumende ichisunga vanhu vari kuita izvi. Tabata muzvare Sandra Matendere kuti tunze zvizhinji.
Sangano redu rakaumbwa mugore ra2021. Tine donzvo rekurwisa uori. Takanangana nekuti uori hunokanganisa sei mararamiro emadzimai nevanasikana. Takaona izvo kuti kunyange zvazvo uori huchikanganisira munhu wose, madzimai nevanasikana ndivo vanonyanya kuafektwa neuori nokuda kwemabasa avanoita nekutsvaga maservices kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Zvinozoita kuti vasangana neuori munzvimbo idzodzo dzavanenge vachitsvaga maservices. Seumuenzaniso, madzimai ndivo vanonyanyoenda nevana kumakiriniki vachinorapisa vana, ndivo zvakare vanonotsvaga nzvimbo dzevana muzvikoro, ndivo vanonotsvaga mvura kana mamwe maservices ekukanzuru, kunotsvaga mabirth certificates evana zvakare madzimai ndivo vanonyanya kuenda ikoko. Uyezve madzimai vanonyanya kuenda muzvipatara vachinotsvaga tinoti masexual and reproductive health rights, pavanonotsvaga mafamily planning, pavanoenda vakazvitakura nekutsvaga zvimwe zvakasiyana-siyana. Saka vane mukana wakawandisa kuti vasangane neuori.
Zvamuri kuona mubazi rezveutano zvamunoda kuti zvigadziriswe ndezvipi?
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinorwisa uori, zvisinei nekuti waitikira kuprivate sector kana kuti kupublic sector. Tinongoti uori hauna kunaka, hunokanganisa upfumi hwenyika uye hunokanganisa mararamiro evanhu. Pari zvino tine kampeni yatiri kuita yekurwisa uori mubazi rezveutano. Takatanga kampeni iyi mushure mekunge taona kuti pane nyaya dziri kungoramba dzichibuda, nyaya dziri kuitika muzvipatara nemumakliniki. Madzimai akazvitakura pavanenge vachida kunotsvaga maservices, pavanenge vachienda kuscale, pavanononyoresa nepavanonosununguka. Pane nyaya dzekubhadhariswa mari dzeuori dziri kuitika mumakliniki imomo. Takaona izvo kuti madzimai vari kutya kutaura nyaya idzi. Vanongodzitaura vari kumaraini but havasi kuripota zviri fomal. Saka inyaya dzatiri kuona kuti dzekuramba dzichingoenderera hadzisi kugadziriswa. Saka ishuviro yedu yekuti hurumende igadzirise nyaya idzodzi dziri kungotaurwa dzeuori huri kuitika mukati mebasa rezveutano, nekuti madzimai ari kuzopedzisira vakuzotingati macomplications, vamwe vakuzozvarisa vega, vamwe vakuzvarira munzira vachienda kune mamwe mahospitals kwavanonga vareferiwa kunonga kuri kure nepavanonga vachifanira kusunungukira. Saka ndo maissues amwe tiri kuda kuti agadziriswe iwaya.
Mava nenguva yakadini muchiongorora nyaya iyi?
Kubva muna September gore rino tanga tichitsvagurudzo munzvimbo dzakasiyana siyana dzataifamba tichida kunzwisisa matambudziko ari kusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga maservices section reproductive health rights, kusanganisira mafamily planning, pavanononyoresa kuchipatara vachinyoresa mimba dzavo nepavanozonosununguka. Ndopaibuda maisho zvakasiyana siyana tichienza vachitaura izvozvo kuti vari kubhadhariswa mari dzeuori dzekuti vakwanise kuzobatwa zvakanaka uye kuti vatenge mamwe mamethods efamily planning avaifanira kunga vachiwana pachena. Ndidzo dzimwe nyaya dzanga dzichibuda kubva kune madzimai nevanasikana.
Makambotaura nehurumende here pamusoro pezvamakawana uye hurumende yakati?
Ishuviro yedu seZimbabwe Women Against Corruption Trust kuti hurumende ichateererawo zvichemo zvedu, zvinova zvichemo zviri kubva muvanhu vari kuti ivo mabatirwo ari kuita madzimai akazvitakura muzvipatara asiyana neaiitiwa kare. Iko zvino mari ndo yava kunyanya kutungamidzwa mberi, vasina mari havachabatwi zvakanaka. Saka ishuviro yedu kuti hurumende igogadzirisa nyaya idzi kuti kana paine vanonga vabatwa vaine mhosva vagosungwa, zvinozopawo trust kune vanhu kuti vagokwanisawo kutenda kuti hurumende yatigadzirisira nyaya yadai kunetsa munzvimbo dzakasiyana siyana.
Pane dzimwe nzira dzamuchashandisa here kuti zvichemo zvenyu zvigadziriswe?
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinokoshesa iyo inonzi evidence based advocacy. Tinotanga taita tsvagirudzo yedu toti zvatawana izvozvo tozopawo vamwe, tichipawo vehurumende kuti vagoverengawo gwaro redu kuti vagokwanisa kuwanawo zvavanowana imomo, kunyanyisa zvichemo zvakabuda muvanhu nemarecommendations edu atakabudawo nawo vagokwanisa kuverengawo kuda pane zvavanozokwanisa kutorawo mugwaro redu iroro, kuti zvichemo zvevanhu zvigogadziriswa, kunyanyisa matambudziko ari kusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga rubetsero kumakliniki nekuzvipatara. Panyaya dzekubhadhariswa uori inyaya yatekeshera zvekuti vanhu vari kushuvira kuti deno hurumende yapindira nekukasira nyaya idzodzo dzigogadziriswa kuti maservices angowanikwa zvakanaka pasina kumbunyikidzwa, pasina kubhadhariswa mari dzechioko muhomwe, zvinova izvo zvekukanganisa utano hwevanhu. Takaona zvakakosha kuti madzimai ave neruzivo panyaya dzeuori kuti huri kukanganisa sei mararamiro avo, nekuti zvakare vanokwanisawo kuita sei kana vasangana neuori.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust Muzvare Sandra Matendere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaGeorge Charamba vanoti kupiwa motikari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora kuedza kwehurumende kupomodza gakava nevanopikisa kuti nyika ifambire mberi. Hurumende inoti vaMonzora ndipo mukuru wemapato anopikisa mudare reparamende uye vanofanira kubatwa zvine chiremera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navacharamba apo atanga kubvunza nezvekupiwa purazi kwakaitwa vaMonzora nehurumende.
Hameno kuti chivari kutaura nezvacho ndechii ichocho? Hurumende yese muZimbabwe mwene wayo ndipresidendi. Saka unyangori mukuru weopozisheni uri mukuru weburial society uri mukuru wamashoko seri kudai izvi lendi yaunenge uchishandisa yese unenge wakatoipuwa napresidenti so havagoni kuti vatsoropodze kuti vamunzira vapuwa lendi napresidenti vasingatsozvitsoropodziwo pachavo pakupuwa lendi yavakakura vari nyange iri zvayo yekumaruzevha or yekuma-A2 farms yese lendi yese munyika muno nezvo ndeyapresidenti
saka vamunzora vapinda sei apa vacharamba ivo vari vebato rinopikisa vanozowana sei munda
vamunzora vangave zvavo opposition league asi chokutanga ndichekuti chizvarwa chemuzimbabwe vanokodzera kupuhwa munda sekupuhwa kunongoita munhu wese hazvizi hazvina basa nekuti uri kubato ripi nekuti chikamu chekugova nyika chikamu chakanangana nevana vezimbabwe tisingatarisiri politics dzavo tisingatarisiri ruvara rwavo tisingatarisiri nzeve dzavo kuti uri here kana kuti ipfupi aiwa tinongopa munda kana uchinge uripo nekuti uri chizvarwa chezimbabwe so apa hapana nyaya zvapapa ngavarege zvavo kupedza nguva kuswera vachitenda bhondo rakaoma
ko vanotika minda iyi inenge inongopiwa kune vanenge vakareregera bato rezanu pf nevashoma vanopikisa vanenge vachinzi vanodyidzana nebato riri kutonga kana kuti nemutungamiri wenyika
hameno kuti vanoziva murume anonzi welch nemuiveri akapuhwa purazi nguva yandakapuhwawo ini ini ndaandiri kuzanu pf iye ari kumdc asi tese takapuhwa mapurazi nobva tagara takainzana zvairere chii ivo vatsvangirai chaivo chaivo vanga vaine munda kunyazura munda wanga warimwe wanga warimwewevhu ranga riri rapresident saka vanga vamuzano here naivedue vanhu vari kunze kwenyika hatomboziva kuti politiki dzavo ndedzei asi vane munda muno ko varongu vari paminda hapana umbowo wekuti vanosapota zanupf hatomboziva kuti vanovhota sei so handifungi kuti apo pane nyaya apo chakangoitika chete ndechekuti and tabzokera zvedu muhistori pakatorwa ivhu pane vamwe vanga vari kuopposition vaifunga kuti idambe
munorevei apa vacharamba mungatsanangura
vaifunga kuti murunda hanzi arwo ndokubva vafunga kuti zvichakonga zvichadzokera suri ndokubva varamba minda ivo vatamisa vari papa vakaramba munda vakaramba matrakta vakapuhwa navagomi ndingatokana vange vachida kupikisa ndavauye pamhepo tichitaurira neizvozvo vakati ina handidi handitori zvinhu zvokuba ndozvavakataura ivo havana kubva kuti irifa rechi irifa renyika saka ipo zvinoizvi chaakunetsa mange ndechekuti vanhu vaona kuti zano yatsunga and zano ndeyekutsunga makore ese chayatara yatara right vaona kuti zvabudirira vaakuita chimuramba mhuru kunokumbira minda yavakanga varamba
asi kavamwe vanoti ukazobuda mumusangano zvatakaona vamwe vakaenda muhupoteriumu vanga vakuda kutorerwa minda hazvizoite mutauro here izvozvo vacharamba
vanotongoita mutauro kana ukaenda kuhupoteri uchitsoropodza zvinangwa zvechimurenga zvinangwa zvenyika tomboti waenda kuhupoteri waakukumbira masanctions kunyika yako iyo nyika yacho vanoda kuti irwadziswe yokupa izirayo kuti ushandise
mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi munewsday mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara nekunonoka kwehurumende kubhata mari dzedzidzo dzevana vavo mwedzi minomwe yapfuura hurumende yakazivisa kuti ichabhadhara mari yedzidzo yevana vevarayiridzi mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takavira joe vanoti hurumende haichataura pamusoro penyaya iyi zimlife.com rinoti vaimbova makurukota muhurumende yavarobert mugabe avo vanozivikanwa nerokuti g40 vapatrick zhuau vajonathan moyo navasevia kasikuwere vanyora tsamba kune vamwe vavo muzanu pf vachikumbira ruregerero pamusoro pekutsigira kwavakamboita bato rinopikisa vachiti havana kumbofunga zvekuva nhengo dzebato iri newzimbabwe.com rinoti mhuri yemutsigiri we Triple C akaurawa mwedzi mitanhatu yapfuura Mo Blessing Ali inoti hurumende iri kuramba kuvaudza kuti mutumbi waMo Blessing uri kupi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Rakanaka pamuri yeZimbabwe. Aiwa Munzora, ngataure chokwadi. Munzora, ngataure chokwadi. Nyaso kumubvunzisai chokuti pamunhu pamusasa kundiri muzukuru zvine aiwa. Chokwadi chipo ndekuti anotsigira basa reZANU-PF. Munzora, ndo zvatiri kuona isu muri yeZimbabwe. Zvinhu zviri pachena, hazvina kunzvenga pauzukuru kana kuti paukoma. Aiwa, ndo chokwadi chiripo. Mubvunzise mukomana mumuise pakanaka. Anotaura chokwadi, ndokwa anotsigira ikoko. Takikonga kuda kuparadza pati chete. Aiwa, isi tinongoti pamberi navachamisa.
VaArchford guriro vari kutaura veZANU-PF vanoreva nhema. Teererai vedu vekironzirawo riri kukakama kureva kuti havana zvavanotoziva. Vanototambura kutovawisite kuti zvinofamba se havatozivi. Isu togara muno mumaruzevha muno tinotoziva zviri kuitika. Vakafa vanhu vakaurawa neZANU-PF vakawanda, vanhu vari kufukidzirwa vakawanda. Saka vaguri vanga variki zvavambotaura chikakama zvenera vanga vangoti havazivi chunhu. Panguva yava mugabhe zvechokwadi taidya tichiguta chingwa tichiwana nemari shomashoma. Izvo chingwa tachiona ma800 bhondi iyo yanguri zara yangu yemarara. Vaguri vanga variki kudaro, ngavaitise mwana wemuZimbabwe anoda shanduko. Vanhu vari kuroga, vanhu vari kuharaswa, vanhu vari kumwa chikafu nehurumende yavamunangagwa. Ngavariki daro.
Kupiwa bheu kwavasitole nokupiwa bheu kwevamwe vekunyatsini zvinoratidza kuti ZANU-PF iruda kuvhara mahwani ayo kucommonwealth kuti idzosiwo kuti inziri nzira abatu riri kubata kodzero dzevanhu. Ndichiuya pana vamodzinzora, vakanyepa paipaya vakatorewo kuti vasangana navasitole navasakala mujeri. Asi pazvakazoongororwa zvakaonekwa kunzi vanhu vavanga vasina kusangana, vanga vanyepa. Ava vaakunyepa kuti vabiti vakapiwa zvakati zvakati nehurumende. Vabiti vaya vaakubvunirwa, vaakuti handina kupiwa zvinhu zvakadaro nehurumende. Sei vamunzuru vachishandisa manyepo? Zvino ndo zvinoratidza kuti pari kushandiswa neZANU-PF. Nyaya yangu yekupedzisira manje pamwana uyu wekuita pamuviri, sezvo mwana uyu apo, mwana uyu apo ngavachingotora kamaDNA vaone kuti baba vakasungwa ava nemwana ndewavo here zveshuwa, kana asiri wavo vasungunurwe.
Makaita wani, makaita wani vashamarari vangu kuAmerica, Greece. Ini ndinoitwawo Kleva Mushanga, madhodha Dube. Ndinobva kuZimbabwe, Chipinge, kusabhuku ramambo Kisana. Ndaikumbirawo kubatsirwa. Ndine mwana wangu wakanyangarika wane makore maviri anoitwa Viva Mushanga, madhodha Dube. Ndakapedzisira kutaura naye gore rapera museri achiti waiva kuSoweto, South Africa, muJoburg. Ini baba vacho ndiri kuno kuhloya nzoo. Saka ndaikumbirawo pane ruzhinji vanoteerera Studio 7 vandibatsirawo pana veziva kwaari. Vangazondibatawo panhamba dzinoti 0649172620. Opamha zvakare 0649172620. Ndatenda nokunzwisisa kwenyu. Amen.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Vanelson Chamisa, vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri vebato ravo 14 vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso. Zimbabwe Federation of Trade Unions inokurudzira hurumende nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muna chris gande.